manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 2024 makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vaparura urongwa wemamiriro akaita zvinhu munyika vachiti hapana kudzokera kumashure pakushandisa mari yeZig. Asi vanopikisa vanoti mashoko aya anongoratidzawo kuti akundwa asi ebachi padare. Vaimbova miriri wemukoba North mudare reparamende vaAmos Chibaya vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vakadzoserwa mutirongo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nasi vaparura urongwa wemamiriro akaita zvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address vachiti danho rakatorwa nebhangi guru reRBZ rekuderedza uremu hwemari yeZig kubva pa15 kuenda pa25 kana zvichienzaniswa nedhora rimwe chete rekuAmerica idanho rakanaka rinoda kutsigirwa. Asi vakawanda munyika vanoti RBZ yakakanganisa zvikuru uye yakasiya vanhu vakawanda vari pamene. Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura kudare reparamende kuMount Abden muHarare, vaMnangagwa vati vanhu vose munyika vanofanira kutsigira mari yeZig.
Matano akatorwa neRBZ ndeikuedza kudzikamisa mari yedu. Zvasarira isu chete kuti tiedze kuti mari iyi isapera simba. Tichatora matano ekuranga avo vanopesvedzera vanoita kuti mari yemuno ishaye simba.
Izvi hazvinei nekuti dhora rimwe chete rekuAmerica rave kutengwa nemari inosvika 40 zig pamusika mutema. VaMnangagwa vati hurumende yavo ichaisa parutivi zvikamu 50 kubva muzana zvemari inotengeswa zvicherwa kuti itsigire zig. VaMnangagwa vatiwo zvisinei nekuti nyika iri pasi pezvirango upfumi hwayo huri kuratidza kusimukira. Mutungamiri wenyika arumbidzawo vari muchiuto vachiti vari kubata basa rinomwisa mvura mukuchengetedza runyararo munyika. VaMnangagwa vabva vavhurawo zviri pamutemo chikamu chepiri cheparamende yegumi kana kuti second session of the 10th parliament apo vakomekedza dare reparamende kuti richimbidze kugadzirwa kwemitemo yavane nguva ichingonzi iri kugadzirwa.
Pane mabhiri akawanda agarisa achingonzi ari kugadzirwa mudare rino. Ndinoti kwamuri makurukota eparamende, onai kuti mitemo iyi yapasiswa nekukasika apo chikamu chino chebasa renyu chisati chapera.
Mushure mekuturwa kwemashoko navaMnangagwa, gurukota rezvemari vaMthuli Ncube vaudza Studio 7 kuti zvichitevera danho rakatorwa neRBZ svondo radarika, vashandi vehurumende vachawedzerwa mari yavanotambira.
Tinoziva kuti vashandi vacivil servants mawages acho anoda kufanana kukwidza tiri kutarisa izvozvo kuti vacivil servants vehurumende toita sei. Tokwidza sei, tirikurukira nyanya yacho izvozvo.
Asi mumiriri wemarondera Central mudare reNational Assembly uye vari nhengo yeCCC kuchikwata chinotungamirwa navaWalshman Ncube vaCaston Mateu vati ruzhinji rweZimbabwe rwakabatwa kumeso nehurumende apo vakanzi mari yeZig yakatsigirwa negoridhe.
Takanyeperwa kunzi imari iyi ndegold. Mari iyi varikutota vachitoisa mapega vachipega pavanodira zvakangofanana neRTGS tadzokera kuya kwekuti takada kuzvitarisa. In the next 6 months or 8 months vakadzoka futi vakuti aiwa ra 100
vanongorora nyaya dzeupfumi uye vari mukuru wesangano Coalition of Liberal Market Solutions vari Joyce Ngwenya vanoti mashoko aturwa nemutungamiri wenyika haratidzi chimiro chaicho chiri munyika chekuti zvinhu zvakaoma
hapana nzira dzavairatidza kuti vane chido vamunanga kwechekuti vachigadzi vagadziridze imba yeZimbabwe yamaka moto aiwa tinofungira kuti kuda vanovabetsera ndo vareswa mamiriro enyika yedu hana kunyatsotsanangudzwa nemasolutions acho
Zimbabwe iri kusangana nematambudziko akaita senzara yasiya mamiriyoni evanhu vachiona chitsuku nekushaya chekudya vamwewo vateerera mashoko avamunangagwa vanoti mutungamiri wenyika anyanya kunongedzera kumatambudziko vachisiya kuzotaura kuti zvinetso izvi zvingagadziriswa sei vachipeta kutaura kwavo vamunangagwa vakurudzira kubatana munyika vachiti ikodzero yemunhu wose kuchengetedza kubatana nerunyararo zvinova nhaka yenyika asi vanopikisa vanoti munyika hamuna kubatana vachipomera vamunangagwa mhosva yekutonga nedemo mutauriri wechimwe chikwata cheCCC chinotungamirirwa navajameson timba vari mutirongo kwemwedzi yave kuda kusvika mina vapromise mkwananzi vanoti vamunangagwa vakundikana
chakakosha muZimbabwe pare zvino ndechekuti pange pane utungamiriri hutsva hapasi kudiwa karenzi tsva hapasi kudiwa meseji tsva pari kudiwa utungamiriri hutsva utungamiriri unobuda muvanhu utungamiriri unoteedzera nekuda vanhu
vamunangagwa vakurudzira kuti paramende ipedze kuzeya mabhiri ose mwaka uno akaita seekodzero dzevakaremara repersons with disabilities rekubvisa chirango chekutongera vanhu rufu kana kuti death penalty abolition uye remashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti private voluntary organizations amendment nemamwe ndakamirira studio 7 ndiri muHarare ndini Tobias Mudzingwa.
Vaimbova mumiriri wemukoba North mudare paramende vaAmos Chibaya vamiswa pamberi pedare raMajor Street muHarare nhasi vachipomerwa mhosva yekupesvedzera mhirizhonga panze pedare iri paitongwa nyaya yemutungamiri wechikwata chebato ravo reCitizens Coalition for Change vaJameson Timba pamberi pemusangano weSADC wakaitwa munyika munanyamavhuvhu mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemakurukota avo vaiti pane vanopikisa vaida kukonzera kusagadzikana munyika kunyangwe vaisa pahumbowo hwacho izvi zvakapa kuti vakawanda vasungwe mukuzeya nezvenyaya iyi uye mukuzeya nezvaitika mudare nhasi tabata gweta ravachibaya vaChris Mike vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Nhasi vachibaya Amos Chibaya vamiswa pamberi pedare remhosva remagistrate kunonzi magistrate court kuRotten Row vakasungwa musi wemuvhuro mushongo irori rimwe vakangobuda kubva kuremand prison mapurisa law and order akabva atongovati ji vakataona kwauchaenda zverusununguko rwavapiwa nemutongi hapasisini akava kutora nenyaya itsva
vari kupomerwa mhosva yei chaizvo
vakamusunga ivowo vachiti kune mhosva yaakapara mwedzi yapfuura musi wa25 June 2024 panzvimbo yeRotten Row Magistrate Court. Saka mhosva yaari kupomerwa panyaya itsva iyoyo ndeyekunzi akataura mashoko anokurudzira kuti vanhu vaite mhirizhonga. Ndiyo mhosva yakasungirwa mapurisa ndokunge vakaichengeta kubva musi wemuvhuro kusvika nhasi musi wechitatu paakuendeswa kudare.
Saka dare rati kudii?
Pazuva ranhasi Chibaya aida pamberi pemutongi vaDennis Mangosi state yanga ichimiririrwa kana kuti muchuchisi anga ari iye vachonzi Rufaro Chonzi. Saka taapiwa mukana yekuti tipe nyunyuto dzina vachibaya pamusoro pemabatirwo akati nemapurisa tichibva ipapo ndokubva taenda panyaya yekuti vachibaya vasunungurwe vagotongwa vachibva kumba. Muchuchisi ati iye anopokana nechikumbiro chocho chekuti vachibaya vabve kumba. Saka muferefeti wenyaya anonzi investigating officer amiswa pamberi pedare achinzi ape huchapupu hunotsigira kupikisa kukuitwa namuchuchisi nyaya yekuti vachibaya vapuwe bhel vatenge vachibva kumba. Nokudaro nekupera kwekwazenge kwaita nguva nekuti yanonoka kutanga kutangwa kazembe kudzoke zvakare mangwana.
Saka vakachengeterwa mutirongo kupi kwacho?
Kubva musi wemuvhuro kusvika nhasi vanga vari muchitirongo chekuHarare Central Police Station vachichengeterwa nemapurisa, asi nhasi nekuti nyaya yakanga kudare vabva vadzoserwa zvakare kuHarare Remand Prison. Ndokwavanenge vachibva nyaya yekuti vangapiwe bhero yate vanganyime inenge ichienderera mberi ivo vari muusungwa.
Gweta vaChris Mike vanova nhengo yesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vachitaura vari parunare muHarare. Vamwe vagari vemudunhu reMashonaland West vari kufara nekuuya kwechikopokopo chiri kutakura varwere vanenge varwarisa kuti vanorapwa kuchipatara cheparirenyatwa kuHarare. Asi vamwe vanoti hurumende inofanira kuvaka makirinika akawanda uye kuendesa mishonga nezvikwanisiro kuvanhu. Nonorai Jena anoti panyaya inotevera.
Mumwe ari kufarira kutakurwa kwevarwere nechikopokopo ndeamai Justina Kumwala, avo vanoti madzimai akazvitakura ayo aida ruyamuro rwekusununguka neoperation vaifane kunonokerwa. Nekudaro madzimai aya achange ava kufamba nyore uye kukurumidza kusvika kuzvipatara zvikuru.
Zvakanaka kuti hurumende yatibatsira munhu anosvika fast kuhospital opo kubatsirwa nenguva yakanaka.
Mumwe mugari wekuHurungwe amai Chenai Motsi vanoti pasati pave nechikopokopo zvainge zvakaoma sezvo motokari dzinotakura varwere dzaishayikwa. Asi vamwe vakaita semumiriri wekariba muparamende uye vaimbove mukoti kusiyakob vashaine gwangwava vanoti zviri nani kuvandudza zvipatara nemakiriniki pamwe nekuisa mishonga kunzvimbo dzakawanda.
Saka zvipatara ngazvivandudzwe vanhu vawane atinoti maservices vari kumusha ikoko. Kana chichinzi chipatara ngachive chipatara zvechokwadi chiine mishina, matheatre machine, malaboratory nemaxray machine, vanhu vobatsirikana.
Vagwangwava vanoti rimwe dambudziko richasangana nevanenge vaendeswa kuHarare kunorapwa kushaya mari yekudzokesa.
Kana munhu achipora anongoenda pamba pake, pane kuti munhu ava ikoko apora wozopinza hama dzake panguva yakaoma kuti vamuite mudemo wokumutsvagira mari yekuti adzoke kumusha.
Mutauri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti zvikopokopo zviri kuzadzisa urongwa hwebazi ravo hwekuti varwere varapwe nekukurumidza.
Minister of Health and Child Care Air Ambulance yatibate zvikopokopo, saka iri kubudirira vatingati patient early vakaita kuchinoi kana Bulawayo. Saka tingati isusu zvikopokopo zvedu iti bridges yatingati geographical gaps ensuring timely medical intervention.
Sangano reUNICEF rinoti muZimbabwe vana vanodarika 363 kubva pavana 100 rezviuru vanenge vaberekwa vakafa mukuberekwa kwavo muna 2022 nguva zhinji nepamusana pekunonoka kuwana rubatsiro. Mukuru wepachipatara chikuru chemuchinhoi Dr. Colette Mawire vanoti vari kushevedza chikopokopo ichi mazuva mashanu pasvondo kuti chitakure vanenge varwarisa vachida rubatsiro rwechimbi chimbi, uye dzimwe nguva chinoshevedzwa kaviri pazuva. Chikopokopo chinotora maminitsi 30 kuenda kuHarare, mutunhu unotorwa awa rimwe chete nechidimu nemotokari. Hurumende yakatenga zvikopokopo 32 zvinokosha madhore ekuAmerica $300,000,000 kubva kukambani yekuRussia yeRussian State Corporation kana kuti Rostec. Asi kusvika pari zvino zvikopokopo 17 ndizvo zvava munyika. Zvimwe zvikopokopo zviri kushandiswa nemapurisa uye zvimwe zvichange zvichishandiswa munguva dzenjodzi huru kana kuti rescue mission. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatereri, tinokumbirai kuti mubatane nesu padande mutande re WhatsApp, moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya pakanzi like. Tinokupai nhau dzinenge dzichiri kupisa. Govana ine vamwe nhau dze Studio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu batsira vanoti vari kutsvaga vanhu zana kumahombe kombe kweJibuti vanonzi vakamanikidzwa kujambira munyanza nevaridzi vengarava mbiri dzainge dzakavatakura nemusi wechipiri vachibva kuYemen kuenda kuJibuti. Kusvika pari zvino kwawanikwa mitumbi yevanhu 45. Mauto eIsrael abomba zvakare nhasi muBeirut, guta guru reLebanon, achiti ari kurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheHezbollah chinotsigirwa neIran. Chikwata cheHezbollah chinoti chiri kurwisana nemauto eIsrael mumadhorobha akawanda pedyo pemuganhu wenyika mbiri idzi. Israel yabombawo nemuchadenga matunhu anoti Gaza neKhan Yunis ikauraya vanhu 51. United Nations Security Council iri kukurudzira nyika dzose dziri kurwisana kuti dzimire kuita izvi uye iri kuzeya nyaya yehondo iyi nhasi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro navaAzaria Dube Nduna, avo vanovesa chigaro wesangano reHuman Rights Organization in South Africa, sangano rave nemakore 15 raumbwa rinomirira zvarwa zveZimbabwe panyaya dzemagwaro ekuti zvigare nekushanda munyika iyi pamwe nekusasangana nematambudziko. Vanduna avo vaita hurukuro naJonga Kandemiri weStudio 7 vanoti mazuva ano basa ravo raoma nekuda kwekusungwa kuri kuitwa zvarwa zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Asi nekuda kwekuuya kwaita dambudziko iri rekusungwa kwavanhu yavanoti Operation Fiela yekuda kudzinga maforeigners, zvava kuti vhiringidza mashandiro nokuti pamwe una mapepa kandiona mapepa vanhu uya vachingosunga.
Saka muri kugadzirisa sei dambudziko riri kusangana nevana veZimbabwe iri vaDube?
Pari zvino tiri bhizi kuita misangano dzimwe nguru neyatinoti VFS uye neHome Affairs kuti vanhu vakatanga kuapplya mapemits awa amaasset EP vangakwanisa kuti vamawane sei, uye zvine zvinodiwa kuti vamawane, uye havangakwanisa here kushandisiwa kuti vangatorebwa dzimwe mari navanhu vanenge vachingoita sekuti vavanovabatsira bhati vasingavabatsiri. Vemapemits awa ari pamutemo here kana kuti anobvumidza here kuti vanhu vaapply kuti vave neruzivo rwakakwana kuti chii chinodiwa kuti munhu ange achiaplya, uye mapemits anotora nguva yakareba zvakadini, vone vanomaaplyera kupi, munhu angaziva sei kuti maaplyera ndaita aya ndokwase ndiwane pemiti.
Sei makafunga kutanga basa irori rekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa?
Iri basa iri takaritanga nokuda kwuwandu hwavanhu vanobva kunyika yedu yeZimbabwe vava munomu. Pamakore adarika iyi tachimbosvika mu3.2 million. Saka takaona kuti mawandiro akaita vanhu awa pane matambudziko vanosangana nawo dzimwe nguri vari munyika isiri yavo. Zvikuru sei seSouth Africa inyika yaunoona kutiko haina kugadzikana zvakanaka, munopagwa mhosva dzakawanda, munofa vanhu vakawanda, munotsotsewa vanhu vakawanda nyaya dzehuman trafficking. Saka tikaonti zvakanaka dzimwe nguri kuti tive nesangano rakadai kutiko kana vanhu veZimbabwe vakapinda dambudziko vanokwanisa kuti vatibate tigobatsirana navo dzimwe nguri pane zvimwe zvavanenge vasingazivi, nekuti state chitema meeting nei nehurumende yemuno muSouth Africa ingange iri social development kandi police kandi Home Affairs.
Muri kuona semuri kubudirira here pane zvamuri kuita izvi?
Ai, vari kusunga zvikuru vanhu vasina magwaro munomu. Zvinotonzisa tsitsi nokutiko pari zvino izvi zvichirovoka kubatawo nepasipoti yako ine mazuva akakwana vanokusunga. vakakubata choro une asylumu yakanaka nemazuva akanaka vanokukusunga saka chinogwadza chikuti vanhu vese vanosangana matambudziko aya nyangwe vamiririri isu nemamwe masangano ava zvitori serious mutemo womunhu muSouth Africa vanoita sekuti chini vane right yekungokanganisa vanhu kese inokwanisa kuvhugwekaswa kumapurisa pati unoona kuti haina kuyari kuinda
tichiona iko kusungwa kuri kuitwa vanobva kunze kwenyika yeSouth Africa kusanganisira vana veZimbabwe zvingagadziriswa sei
mavonero andinozviita ini zvanga zvichida hurumende yeSouth Africa yakwanisa kunyatsotarisisa kuti ione kuti iko Zimbabwe neSouth Africa neMozambique kune dzimwe nyika dzakakomberedza tinongori vanhu vamwe saka pakutsvaka vanhu vasina mapepa vasashandisa utsini nokuti maitiro avari kuita ezvino izvi hatichaiti fanika tiri vavakidzani chimwe chaninga reva ndechekuti dene hurumende yedu yekunyika yekwedu yakwanisa kuona dzimwiri matambudziko osanganiwa navana vezimbabwe vari kune dzimwe nyika kuti denyika yeduwo dzime nguri yaiva neutongo dzime nguri hwejekerere zvingabatsira kuti vana vakwanise kuti vadzoke kunyika yavo vasi vari munyika yavo pano kuti vafire kana kutambura kune dzimwe nyika nekuti ndikatarisa nhamo iri muZimbabwe segore rino mvura isina kunaya munhu akabva kuna kati wadzokera kunyika kwake unoita chini kuti munhu wari pamanga achibata-bata
chizvarwa cheZimbabwe vaAzaria Dubenduna vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7 vatevedzeri vevari kukwikwidzana musarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica vaTim Walz veDemocratic Party iri kutungamirirwa naamai Kamala Harris uye vaJD Vance veRepublican Party rinovabato riri kutungamirirwa musarudzo iyi nevaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump nhasi mangwanani vaita gakava kana kuti debate pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa musi wa5 Mbudzi. Vaviri ava vataura nyaya dzine chekuita nezveutano, kodzero dzemadzimai, upfumi, kupinda nekubuda kwevanhu munyika, hondo iri muMiddle East paine kurwisana pakati peIsrael neIran nezvikwata zvinodyidzana neIran zvakaita seHezbollah neHamas. Mukuzeya nezvegakava iri, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja kuti tinzwewo maonero avo nezvegakava iri.
Debate iri ndakaroona sekunge ranga richaratidza kuti vanhu vachazotungamira vachitevedzera vaDonald Trump kana kuti Kamala Harris wakamira sei. Vanhu vanga vachida kuti vanyatsokumboonawo iwo waJD Vance kuti munhu akamboita sei nekuti ndiye munhu akambokonzera bongo zvozvo nenyaya yekuSpringfield yekuti vanhu vekuHaiti vanga vachidya kitsi nembwa. Ndiye akakonzera bongo zvozvo achitaura nezvemadzimai vasina vana. Waudzo munhu wekuti vanhu vanga vasanyanyotaura nezvake anga asati amboita debate saka vanhu vanga varuda kumboonawo kuti akambomira sei kumudaro.
Saka nyaya dzamungati makabata imi dzakabatwa nevarume ava dzakasvika kuvanhu nemutsindo ndedzipi?
Pane nyaya yesandwi kana kuti yemadzimai yeutano hwemadzimai inyaya yandakaona kuti ndo yanga iri pamusoro pedzimwe nyaya. Pane nyaya yavaDonald Trump yekuti iyo vanoti akahwina election ya2020 yakadzokazve. Ndingati kune nyaya yeObamacare yavakaita makakatano vavhanzi vakaonekwa kuti vanga vachinyepa. Kune nyaya yeimmigration nenyaya yeekonomi saka dzakati wande nyaya.
Muchitarisa matauriro akaita varume vaviri vava zviripo here zvamungaona sekuti zvingachinja mafambiro angaite sarudzo dziri kuuya?
Kakawanda kacho zvinowanzokunzi vatevedzeri vemapresidenti havaunyanyi kuchinja maelection nekuti mavhota vanenge vatodecida kudhara saka hazvinyanyi kuita mutsindo stereki. Asi ndinoona nyaya yakavhunzwa nawawals kuna vaJD Vance kuti saka iwewe unoti Donald Trump akahwina here election ya2020? JD Vance haana kupa pindura ipapo. Saka zvinoratidza kuti iri nyaya yedemokrasi nenyaya yekuchengetedza demokrasi. Vaya vachazovhota vanenge vari pakati maindependence havafari nemhinduro yakaitwa nawawals yekunzvenga nyaya. Saka zvinogona kuzoinfluenza result yemaelections.
vanongora nezvematongerwo enyika vari mumiriri wesangano reNational Democratic Working Group muno muAmerica vatafadzwa munjanja vari parunare kuTexas naEvans Zininga weStudio 7. Yava nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Pastudio baba wevanhu baba chinogurei. Ndiri kuti inini opa muchinguri akabuda Minister of Defense achipopota chaizvo. Kupopota kupopotera vana veZimbabwe kuti sei muri kutuka zigi, muri kushora zigi asingade ngabude. Ko vanhu vaita seiko? Uye Minister weDefense unoenda kuzomira kufinance kuti zvidiko. Hamuchaziva zvamakuita kavana opa. Hamusiri mashungurudza vanhu muchipisa vanhu muchisunga vanhu here vanhu veZanu PF, muchirumisa vanhu nembwa muchivharira vanhu nenyaya yezigi. Raita seiko makungoita hasha chachiki pese pese. Takakuudzai kare vanhu veZanu PF kuti hamuchagoni kutonga zigirenyu iro. Vamunangagwa torai zigirenyu State House tarapa.
Tinoona pwere dzichiita mahumbwe. Dzinoumba mota yevhu. Iyo pwere ndiyo inenge yakuti kinga mota. Ndozviri kuita vakadhinde zigi. Mari yacho iyoyo diki iyo denomination diki ye 50 cents iyoyo ukaibata kudai. Kuipeta kekutanga kechipiri yatotsemuka. Inenge blot paper. Inhumbu yabva pa 6 months. Muri serious here kuti nyika ingadhinde mari every 6 months. Ndiani ari kuzviita pasi rino?
Pastudio 7, Pastudio 7, masora sehamadi vateereri. Ibaba B. Kutaura chokwadi chako chako mukanatso kuzvionaka. Matauriro anoita vanhu veZanu vanotoita sokutoti hurumende ndeyavo nokuti chese chavanotaura vanokutaura kuti isu veZanu. Iko zvinoona vari kutenharo nezigi rakadonha ravanotoona kutenharo nemombe yaora kutaura kuti aichamuka yofure bundu. Zvinoreve izvozvo zviri kuita Zanu. Zanu zivai kuti muri kudhila navamwe vanhu vasiri veZanu. Saka munofanira kuti munzwire vanhu tsitsi.
Makadiko vajonga kandimire. Uyo aronzi Farai Marapira zvaari kutaura izvo ndezvamukoti Matsuru. Chero akada kuri manikidza kuti zigi hakuna kwarinoenda, asi ratodhakwa rapera simba. Iye waya asingatambiri zigi anomanikidza veruzhinji vari kunonga svosve nemuromo kuti vatambire zigi. Mari yavo yavakagadzira vachipembedza izvi neyapera simba zvavo zvokunyepa izvo. Ungajute zvimwe kana kuriga zvimwe, but economy yacho yakarigika.
Kazuwai vana veZimbabwe, kazuwai, kazuwai. Vana veZimbabwe tikasangwarira apa kapa. Tabva tavharirwa kumashure nekuti vakomana avo veZanu vakazvava kuita manje vakuchitoona kutoti nyika yakutoita kunge yavo. Vauraya maopposition ese anga akasimba. Akutsvaga rwengo kuti isusu tichimaka kana kumaka chamisa. Macomrade, akuchiita opposition macomrade.
Ndambotaurawo nezvepamusoro pevarumavo vanozviti tiri maeconomist vakaita sana Prosper Chitambara naiva vanozvititisi vana mapanga mazano veRBZ vana persistent Gwanyanya. Dai vangotaura chokwadi vachiudza mukomana kuti kureva kuna murambwe kuti murambwe nyaya yeZimgold iyo yavari kuramba vachida kuramba vachiita nezvayo. Ngavangotaura chokwadi kuti mukuru ngatisiyanei nazvo. Musafadza munhu nenhema vakomana. Maekonomisti aya ndiwo vari kunyanya kutiuraya.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Kana muchida kutumira mazwi enyu, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na8pm nhasi. Apo tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezvedanho rehurumende rekuderedza uwandu hwemari yekuti munhu akwanise kubuda nayo munyika kubva pa10,000 kusvika pa2,000 chete. Tichatarisawo mashoko ava munangagwa mudare reparamende nhasi nemamiriro akaita zvinhu munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichikusiyei muina Standekile Muhlanga munhau dzeIsindebele. Ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.